Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri unyana 28, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanza kwa nesu mchirongwa chetu cha nasi. Ini dini jonga kandemi iri ndishitepenyura ndiri kumba senzire kuzvidzivirira kuchirwere cha COVID-19 ndishiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu cha nasi.
Tinobatsira kuti kana vachinge vauya vakaona vakapa zvari kwakurudzira zvikagadziriswa kana zvikazadziswa zvinogona kusimudzira chipiro chenyika. Asi chakanyanyisa kukosha chinonyanyisa kusimudzira chipiro chenyika kuri kuona kuti vana veZimbabwe vanobatwa sei pamberi pemutemo, kodzero dzavo dzinochengetedzwa sei nenyika yavo.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzotaura pamusoro penhumwa yeUnited Nations yakakosha iri kushanyira Zimbabwe mwedzi unouya. Chirongwa cheHarare Agricultural Show choitwa muHarare paine kurudziro yemubatira pamwe pakati pemakambani ezvicherwa nevagari vekumaruwa.
Zvakaoma hatimboda kunyepera namurimi anogona kudzokera. Tinogona kushinga tinodzokera mumunda sevanhu tajaira kurima. Asi kwete kudzokera zvaati taongotifungira ndo madzokera ndichaita nokuti mbeu iri kudhura zvemashuwa.
Varimi vochema-chema zvikuru nekukwira kwakaita mitengo yembeu nefotereza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reUnited Nations riri kutumira kuZimbabwe nhumwa yaro yakakosha inoona nezvekodzero dzevanhu amai Alena Duan. Nhumwa iyi inotarisirwa kushanyira Zimbabwe kubva musi wa18 kusvika musi wa28 Gumiguru kuti inzwisise pamwe nekuzvionera yoga pamhino sefodya kuti zvirango zvinonzi nehurumende zvakatemerwa Zimbabwe zviri kukanganisa zvakadii kodzero dzevanhu. Amai Duan nechikwata chavo vanonzi vachanga vachiunganidza umbo hwavari kuda kubva kumisangano yavachaita nevakuru vehurumende, vemasangano akazvimirira, vemapoka asiri pasi pehurumende pamwe nevemapato anopikisa. Zvichawanikwa nenhumwa yakakosha iyi zvinonzi zvichazosvitswa kumusangano weUnited Nations Human Rights Council wechimakumi mashanu nemumwe kana kuti 51st session uchaitwa muna Gunyana 2022. Pari zvino chikwata ichi chiri kukoka vose vane chekuita nenyaya iyi kuti vape maonero avo panyaya yezvirango iyi musi wa10 Gumiguru usati wasvika. Vachitaura kumusangano weUnited Nations wegore rino, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende yavo yakanga yakoka nhumwe yeUnited Nations iyi kuti izvionere pavanoti kukanganiswa kwekodzero dzevanhu nezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende nenyika dzekumawirira izvo zvavanoti zviri kukanganisa nyika. Aka kanenge kasiri kekutanga kuti nhumwa yakakosha yeUnited Nations ishanyire Zimbabwe kunoita tsvakurudzo dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Muna 2005 amai Anna Tibaijuka vakapinda munyika zvichitevera kuparadzwa kwedzimba nehurumende pachirongwa chayo cheOperation Murambatsvina izvo zvakasiya vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe vasisina misha zvikuru maguta nemumadhorobha. Kuti tinzwe nezvekukosha kwerwendo rwaamai Duan, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhiwa Mavhinga.
Hongu tiri kunzwa nyaya yerwendo urwu rwemumiriri weUnited Nations panyaya dzezvirango neukama hwazvo nekodzero. Asi dambudziko riripo nderekuti hurumende yeZimbabwe iri kungotsvaga manyautsamukanwa ekuti inzwe mashoko anogona kuifadza iyo pasina zviripo zvinobatsika zvingaite kuti upenyu hwevana veZimbabwe huvandudzike uvene punduso nekutino ziva kutijeko zino kupasa pinda urumende ya mnangagwa zirango ziripo zvaka tema zvaka nangana nevanu vanotunga mira pane zve mitemo nevamo wakadomwa panyeze uore izozo azikune kuti zvibiswe kana kumira nenyaya yekuti kwauya nhume yabva kuUnited Nations. Vanhu vane simba rekutseketudza zvirango, vanhu vari pasi pezvirango vakataurwa kuti vasimudzire kodzero dzevanhu.
Tichitarisa iko kuuya kwaamai Johani, kwakakosha zvakadii kuchimiro chenyika?
Kunobatsira kuti kana vachinge vauya vakaona vakapa zvavanenge vakurudzira zvikagadziriswa kana zvikazadziswa, zvinogona kusimudzira chimiro chenyika. Asi chakanyanyisa kukosha, chinonyanyisa kusimudzira chimiro chenyika, kuri kuona kuti mhuri yenyika iyoyo, vana veZimbabwe, vanobatwa sei pamberi pemutemo, kodzero dzavo dzinochengetedzwa sei nenyika yavo. Ndo zvikuru iko zvino. Iko zvino tinenge tichinzwa nyaya dzekuchema-chema kunenge kuchiita mhuri dziri kwamutoko dziri kuuzumba, nenyaya dzekuti vari kubiswa mumisha yavo kuti kupinde vanopinda vachichera matombo egranite. Tinonzwa kuchema-chema kuchipinge zvimwe chete, kuchirezi, kuchilonga zvimwe chete, kuwange, kudinde zvimwe chete. Saka izvozvo zvinotariswa panyaya yechimiro chenyika kunyanya.
Tiri kuona kuti kuuya kwaamai Johani akasike kutanga kuti nhume United Nations inge ichiuya kunotarisa nyaya dzekodzero. Takaona amai Anati Baijuka vachiuya muZimbabwe muna 2005. Pane zvazvinoshandura here?
Kuti aite shanduko, hunge hurumende ichitenda kugamuchira zvainenge yataurirwa kuti iite. Iko zvino hapana shanduko yatinganyaya yekutarisira, nekuti tinoziva kuti dzimwe nhume dzakauya kubva kunguva yaamai Baijuka dzaitaura kuti itai zvakati nezvakati nezvakati nezvakati, asi hazvina aiteerera. Saka zvinenge zvisina basiro yazvinopa kumhuri yeZimbabwe. Nekudaro chinonyanya kuti chikosheswe ndechekuti hurumende yeZimbabwe yavamunangagwa idzidze kuita zvainenge yataurirwa.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDeva Mavhinga vari parunare kuBritain Studio 7. Tabatawo vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavhaza kuti tinzwewo maonero avo parwendo urwu.
Chinezi chokwadi kuti mai Alena Johani vari kuuya musi wa18 kusvika musi wa28 vanenge vari muZimbabwe. Havasi kuuya voga, vari kuuya after invitation, vakainvaitwa. So kuti uyai kuzvioni Rebecca. Saka itimizi kuti hurumende haina chairi kuvanza. Chavari kufambira vari kutanga vaona kuti nyika yedu iyi yakambomira sei, pane kubudikidzana here kurimo kana kutyorwa kukodzero dzevanhu, kana kuti kune kushandiswa kwechisimba kwakaomarara nemapurisa here, kana kuti nemauto, kana nevaya vanonzi vesecurity sector vanosanganisa vaongorori, vaferefeti, mapurisa, mauto nevemajeri.
Rwendo rwavo tiri kunzwa kuti rwakanangana nekuona kuti zvirango zvinonzi neZimbabwe zvakatemerwa nyika zviri kubata sei vanhu. Zvinozopinda papi panyaya dzisi dzamuri kutaura idzi kusangana navo nemapurisa nezvimwe zvakadaro? Zvinei nenyaya yezvirango?
Nekuti zvirango zviri kutemerwa nenyaya yekunzi Zimbabwe haisi kubata Human Rights zvakanaka. Saka Human Rights inoonekwa pabatirwo emunhu nemapurisa kana kuti nemauto. Kana munhu achinge atyorerwa kodzero yangu, hurumende haityore yoga. Tinotyoresa kana kuti the first point of call panyaya yemahuman rights issues mapurisa ndo first point of call. The second point of call ndo kunozoiswa munhu achinge asungwa, anobatwa semunhu here, akabatwa sei. Saka vari kuti tiri kumbunyikidzwa, havasi kuti vamunangagwa ndo vari kuuya chivarambidzi, vari kuti vamunangagwa vari kutuma mapurisa avo.
Tinonzwa nyika dzakatemera zvirango vanhu vari muZimbabwe dzinoramba kuti hadzina kutemera hurumende, dzakatemera vanhuwo zvavo, kana kuti vanhu vari muhurumende nemamwe makambani anotyidzana nehurumende. Kana muchiti imi zvirango zvakapiwa Zimbabwe, muri kurevei?
Nyika idzi kungotaurawo hadzi sendiro raakutadai. Chokwadi ndechekuti kana ukapa masanctions ukatemera zvirango kuna baba wemba, zvatoreva kuti Zimbabwe hamuchina chikafu, hamuchadyiwa. Zvirango zvakatemerwa havanoti maindividuals, hachisi chokwadi. Kana vachiti individual baba, havasi kungoreva munhu je, vanoreva kana kambani yemunhu iyoyo Ukatimira zvira kukamba iwe ma business emuzimbabwe. Vachasafa hasi muno hatimira zvitamu. Achasafa vanhu vanosenza mukambani emuri dzavo.
Tirikunzwa muri kutaura imi kuti hurumende yeZimbabwe yakakoka nhume iyoyi yeUnited Nations. Asi maziro atinoita kaUnited Nations ndiyo inokumbira kunyika kuti tida kuuya yopiwa mvumo.
Kana vakumbira kuuya ndovada kupa mvumo ndakukoka.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavhasa vachitaura vari parunare kuBritain zvakare neStudio 7. Zviratidzwa zveHarare Agricultural Show zvatanga nhasi paine kurudziro yekuti varimi pamwe nevemakambani ezvicherwa havafaniri kupokana asi kuti vanofanira kushanda pamwe chete mukusimudzira mabasa avo neupfumi hwenyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa kuHarare Agricultural Show, waziva kuti varimi nevemakambani ezvicherwa vangashandidzane sei. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaEvangelis Peter Ritatos vati hapafaniri kuva nemakakatanwa pakati pevaviri ava, asi kuti vanofanira kushanda pamwe chete.
Tine machallenges akawanda mumining, tine maconflicts between mining and farming. Nekuti maminers vanochera kwese kwese, mafarmers vakuda kurima. Saka isu tiri kuti sehurumende kuti mafarmers nemaminers vanofanira kubatana vowirirana kuti panocherwa sei nzvimbo yekurima, vanorima chipapi. But isusu tiri kuti kana vachikwanisa kubatana kutaurirana zvakanaka, I think zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka.
VaHaritatos vatiwo basa rekuchera zvicherwa rinofanira kuitwa pachitevedzwa mitemo yezvekuchengetedza nharaunda. Vachiti pari zvino pane vamwe vari kungochera pese pese vachiparadza masango nezvimwe zviwanikwa.
Isusu tiri kutarisa kuti mining nefarming itwe sustainable, tichitarisa environment yedu, tichitarisa future yedu, mhuri yedu, vana vedu nevazukuru vedu. Saka what we are saying in short is that let's look at the future yedu and not look zvanhasi chete.
Mukuru anoona nezvemabasa ezvemugodhi musangano rechamber of mines of Zimbabwe vaDavid Machanga vaudza Studio 7 kuti nyika ine mitemo yakajeka inotaura kuti mabasa ekurima nekuchera zvicherwa anofambiswa sei, uye kupokana kuripo kunokonzerwa nekuti mitemo iyi haisi kutevedzwa.
Tinokurudzira kuti tikudini titevedzere mitemo. Vamwe vanenge vasingaizivi mitemo iyoyo, saka vanofanirwa kudini kudzidziswa. Vamwe vari kutyora mitemo nokuti hapana zvavanokwanisa kuitwa, ndosaka mainstitutions achiuya achidini anofanira kuuya achiinforce. Saka iyo nyaya yekuti tiri kutevedzerai mutemo, pane dambudziko here panyaya yekuti mutemo wakashota? Handifungi kudaro, asi isusu sevanhu tiri kutevedzera here mutemo?
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvezvicherwa vaPolite Kambamura vatiwo mabasa ekurima pamwe nekuchera zvicherwa akakosha kunyika, nekudaro anofanira kuchidzana kusimbisa upfumi hwenyika. Vati muzvicherwa munobva zvakawanda zvinoshandiswa pakugadzira zvinhu zvekurimisa, nekudaro makambani ezvicherwa anofanira kutsigira mabasa ekurima zvakasimba. Vakambamura vati zvinofadza kuti pane mamwe makambani ezvicherwa akaita seZimplus ave kutotsigira mabasa ekurima. Mwedzi wapfuura Zimplus yakaisa mamiriyoni 15 emadhora ekuAmerica muchirongwa chekuchengeta mombe dzenyama nemukaka munyika yose. Vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vasifelani Javangwe vati zvakakosha kuti varimi nemakambani ezvicherwa vashande pamwe chete kuti nyika iwane chikafu chakakwana pamwe nekusimudzira upfumi.
Tinoona kuti vemamaini zvedu vane pakusevenza apa, tinotarisira kuti vanoita vachibatsira vari munharaunda apa nechi mune mamaini avo. Saka zvavari kuita izvi zvekuti vatikwanise kubatsira varimi kuti vavabatsire nezvikwereti, vavabatsire kwatoti kukapasiteta pai kuva nezvekushandisa kuti vakwanise sezvazvataona kuti vakwanise kuita mombe nezitani vakuita mukaka. Mombe dzedu vari kubatsira kwavari kuchera, vari kubatsira kuti mombe dzive dzakanaka.
Mukuru weZimbabwe Agricultural Society Dr. Andrew Matibiri vati show yegore rino yatanga zvakanaka chose.
Show yatanga nhasi yatanga zvakanaka, apo neapo pane zvinhu zvinogadziswa asi yatanga zvakanaka. Vanhu vangu vachinetsika kupinda mukati matiketi anga apera nezuro, saka takagadzisa mamwe matiketi kuti vanhu vapinde nhasi. Endi iye zvinezvi zvatiri kuona mastands vazhinji vari kupedzisa kugadzira mastands avo, asi mazhinjiwo zvakare akusenza.
Varimizana kubva kumativi mana enyika pamwe nemakambani zana nemakumashanu emano mwe vari kuratidzira pashow yegore rino iyo ichabvurwa zviri pamutemo nemusi wechina. Show yegore rino iri kuitwa pachitevedzwa nzira dzekudzivirira denda recovid-19 uye vakabayiwa nhomba kana kuvhenekwa ndivo chete vari kubvumidzwa kupinda mushow. Vamatibhiri vanotiwo veruzhinji vanokwanisa kuona zvinenge zvichiitika kushow pamadandemutande akaita sezoom nemamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevana kana kuti 294 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu nevanomwe kana kuti 4607. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi maviri nezvipfumbamwe nemazana mapfumbamwe ane gumi nevapfumbamwe kana kuti 129,919. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni matatu ane zviuru makumi mashanu nechimwe nemazana matatu ane makumi manomwe nemumwe chete kana kuti 3,051,371. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana maviri negumi nechimwe nemazana masere ane makumi masere kana kuti 2,211,880. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakabayiwa nezuro nhomba yekudzivirira covid-19 yechitatu iri yemhando yePfizer. Izvi zvinotevera kutambirwa kweurongwa hwekuti vanhu vabayiwe nhomba yetatu. Vasati vabayiwa nhomba yetatu, vaBiden vakaudza vatori venhau pamuzinda wavo weWhite House kuti kubayiwa zvakare nhomba kwakakosha, asi vakati chakanyanya kukosha kuona kuti munhu wese abayiwa nhomba dzekutanga. Hondo yekurwisa vanopfurikidza mwero muBurkina Faso iri kuona mauto emunyika iyi achishoropodzwa zvikuru nepamusoro pekutora kodzero dzeveruzhinji. Asi hondo yekuti veruzhinji vatambire zvekuitwa nemauto aya yatora matano matsva, mauto achishandisa matarenda avo ekuimba achikurudzira mabasa ari kuitwa nemauto kuburikidza nenzimbo. Pane mauto gumi nemashanu ari kuimba pamusoro pezvinoitika munzvimbo dzekurwisana kufa kwevanhu pamwe nekurwiswa kwevavengi. Pamagungano akaita seUnited Nations nemamwe ari kuitwa munyika, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vakarumbidza hurumende yavo vachiti yakwanisa kudzikamisa upfumi. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi hadzisi kuwirirana navo pamaonero aya. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagungano reUnited Nations General Assembly nemusi wechina svondo rapera kuburikidza nevhidhiyo yavainge vaita sezvo vanga vasina kuenda kumuzinda wesangano iri kuNew York nekuda kwechirwere checovid-19, vaMnangagwa vakati hurumende yavo yaumba waro wekugadzirisa upfumi hwenyika.
Zimbabwe launched Vision 2030 aimed at improving the lives of our people while sustainably managing the environment and ensuring that no one is left behind. The pursuit of this inclusive
Zimbabwe yakaparura chirongwa chevision 2020 chakanangana nekusimudzira upenyu hwevanhu vedu izvi zvichiitwa tichiita zvirongwa zvisingakanganisi mamiriro ekunze tichiona kuti hapana anosara kumasure. Izvi zvabatsira kuumba mabasa uye kuderedza urombo nekuwanisa vanhu mabasa.
Vachipa pfungwa dzavo nyanzvi munyaya dzezvemabhanga uye vari nhengo yezanu PF vaGilbert Mponda vati ichokwadi kuti upfumi hwenyika huri kugadzikana.
Upfumi hwenyika huri kufamba mune gwara rakanaka uye zvematanho ari kutorwa nehurumende ari kuratidza kuti upfumi huri kugadzikana. Mitengo yanga ichikwira izvozvi yadzikama yateramira. Uyezve kunyanyoshupa kwavachita mari yekunze foreign currency izvozvi kwagadzirika nekuda kweauction yeforeign exchange auction uku kwokuti musika wemari wakaiswa nehurumende wekuti vanenge vachida nevanenge vachitengesa vanosangana ikoko pamutengo uri pachena wekuti munhu wese anoona kuti mutengo uyo wasvika ipapo sei.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vati upfumi hwezimbabwe huri kusiya vanhu vakawanda vachinonga svosve nemuromo.
Ugwaro reworld bank inonzi economic update yakapublishwa muna June iro gore rino. Gwaro iri rinoratidza kuti vana vezimbabwe vakapinda munjodzi yepoverty vakawedzera ne 20% kubva muna 2018 kusvika parizvino 2020 gore ra 2021 hasati rane maresults. Zvakakosha kuti tidzoke pa 2018 nekuti munoziva kumashure kwetaitaurako taitaura kuti budget ra minister of finance harisi kubata upenyu hwevanhu. Vari kuvavarira kuita budget surplus vasingakwanisi kupa vanhu mari inoita kuti vakwanise kurarama zvakanaka. Ndo zvakonzera kuti vanhu vapinde muextreme poverty. Ndo muenzaniso ndakambopa mazuva makore apfuura mumashure ndichiti zviri kuvavarira budget surplus izvi zvakafanana nekuita sababa ari mumusha mumaraini ari kuti ini handina chikwereti nemunhu, mari dzangu dzakamira zvakanaka, iye vana vake vasi kuenda kuchikoro, iye vana vake vasi kunorapwa vachidya nhoko dzezvironda. Ndo zvindaya ndichireva. Ndo petasvika petakuona mafigures anotyisa kuti hafu yevanhu vezimbabwe 7.9 million people vari kurara vasina chavadya.
Hurumende inoti gore rino iri kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakwira nezvikamu zvinomwe nezvisere kubva muzana kana kuti 7.8%. IMF inoti iri kutarisira kukura kweupfumi hwezimbabwe nezvikamu zvitanhatu kubva muzana kana kuti 6%. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvichanetsa kuzadzikisa zviri kutaurwa nehurumende neIMF nekuda kwemitemo yemabhizimisi isina kujeka, uori, kushayikwa kwemagetsi, chirwere checovid-19 nezvimwe zvimhingamupinyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mitambo. Makundano enhabvu echibuku Super Cup ari kutanga mangwana nemitambo ichatambirwa muBulawayo, Mutare nezvishavane. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
FC Platinum iri kudzoka iri pamberi pezvikwata zvese zvemugungano rePremier Soccer League. Mushure mekuita gadziriro yakasimba nekutamba muCup Champions League. Kunyange hazvo isina kuenderera mberi zvakanyanya nekurwa neswe Grande Esperance yekuAngola munharaunda yekutanga, kwekwidza chete kwayakaita mumakundano aya kwakavabatsira mukugwinya pamwe neruzivo. Muteveri wemutambo wenhabvu vaAlpheus Makombe vanoti izvi zviri kupa FC Platinum gumbo rimwe chete pamberi pezvikwata zvese zvemuPremier Soccer League.
Yakakundikana zvayo muChampions League asi yakaita gadziro yakanaka. Gadziro yavo yakanaka kuti munomu inotora league zvakati.
Kogona kunenge kudana ine mutambo nehwahwa iyo ine point imwe chete chete mumitambo mina ye group 3. FC Platinum ine ma points mapfumbamwe, ma points matatu pasi pengezi Platinum Stars iyo irikutungamira gungano re group 3 irori. Ngezi Platinum Stars irikusangana ne Triangle munandare imwe chete yeMandava Stadium mangwana. Asi maziso ese ari pa Dynamos ne Highlanders. Izo zvichangobva kutambidzwa mari inoita iyo mamirioni mashanu nezviuru mazana matatu zvemadhora 5.3 million nemwe kambani yemuZimbabwe. Dynamos ndiyo iri kutanga kupinda munandare neyadha muNational Sports Stadium mangwana, ichizoteverwa neHighlanders nechina apo iri kusangana neBlues Chiefs muBaba Fields Stadium mumutambo weGroup 2. Muraridzi weDynamos Tonde Raindiraya anoti hapana chavari kutarisira mumutambo uyu neyadha kunze kwekukunda.
Tiri kushanda nesimba kunyange zvazvo nguva yatinayo isina kunyatsa kuti kwanira, tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira. Zvichatipawo mukana wekuti tirambe tichisimbisa vakomana vedu maringe nekugadzirira kwatiri kuita mitambo ichazoteera.
Pimwe mitambo mugungano reDynamos iHerentals iyo iri kusangana neZPC Kariba mangwana zvekare Cape United ichibandana neHarare City neChina. Ko Blawayo Chicken Inn iri kutamba neBlawayo City muBaba Fields Stadium mangwana mune mumwe mutambo weGroup 2. Mugungano rezvikwata zvinotambira kwaMutare reGroup 4 mitambo yese iriko mangwana. Black Rhinos ine Tenax Kedmon Bullets iyo inoratidzwa naNesbet Saruchera ichisanganawo neManika Diamond. Zvikwata zviviri zvinopedza zviri pamusoro-soro magungano mana aya ndizvo zvinoenda mumakota finari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tine urombo kuti nhasi hatisi kukupai chirongwa chitsva cheThe Connection na 8 pm asi tichadzokorora chirongwa chatakakupai svondo rapera.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzotaura pamusoro penhumwa United Nations yakakosha iri kushanyira Zimbabwe mwedzi unouya. Chirongwa cheHarare Agricultural Show chaitwa muHarare paine kurudziro yemubatira pamwe pakati pemakambani ezvicherwa nevagari vekumaruva. Varimi vochema-chema zvikuru nekukwira kwakaita mitengo yembeu nefotereza. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo zvakare kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini dini jongga kan demiri dari Washington DC.
Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.